Vatambi vadomwa sevakatamba zvinonwisa mvura vanosanganisira Walter Musona uyo akaita basa guru mukutungamira FC Platinum kutora mukombe weKasolaga Premier Soccer League. Musona, munin'ina wa knowledge Musona uyo akatungamira chikwata chemaurea cheZimbabwe kumafinari matatu akateverana eAFCON. Mumwe asarudzwa ndiWilliam Manondo weCape United uyo akanwisa zvibodzwa zvakawandisa kudarika vatambi vamwe vese vemuPSL. Manondo akanwisa zvibodzwa gumi nezvinomwe mugore iro Cape United kana kuti makepe-kepe aitatarika zvinotyisa. Pamusoro paWalter Musona, FC Platinum yakandawo Gift Bello naWalter Magalane pakarenda yevatambi vakarura mare gore rino. Vamwe vatambi vasarudzwa ndiFrank Makarati weDynamos, Derek Murimba naNelson Chadya veNgezi Platinum Stars, Brian Musa weChicken Inn, Eric Ilunga weBlack Rhinos, Divine Mindirai weHighlanders naInnocent Benza weHerentals. Musona ndiye arikutarisirwa kutora mukombe mukuru uyu mushure mekutungamira FC Platinum kutora mukombe weLeague uyezve kusvitsa chikwata ichi masemifinary eChibuku Super Cup. Mutsigiri wenhabvu vaChristian Gwaze vanoti zvingavashamise Musona akasatambidzwa mukombe mukuru uyu.
Zvinogona kundishamisa kutotaya kuziva kuti zvizvine zvatotora nzvimbo because iyeye ndiye angatotora mukombe wacho.
Asi mutsigiri weCape United vaPhilip Regede vanofunga kuti Manhondo ndiye anokodzera.
Kutarisira kuti Manhondo anokwanisa kuita Soccer Star of the Year because kana kutarisa matambiro akakaita Cape gore rino yanga isina kumira zvakanaka. Yakurelegation but akakwanisa kuisimudzira.
Achatora mukombe uyu nevateveri vake pamwe nemuraridzi akakunda vachatambidzwa mikombe nemari yavo yekutendwa pamabiko achaitwa musi wa16 gore rino. Asi hapana mubvunzo kuti shasha yevararidzi ndiani kunze kwaNorman Mapeza uyo akatora mukombe weLeague neFC Platinum pamwe zvekare nekwasvitsa masemifinary. Zvechakadaro, Herentals neBlue Chiefs dziri kusangana muBarber Field Stadium mangwana kurwira mukombe weChibuku Super Cup. Tenda kukata uko kuritirwa mitambo yenhabvu yepasi rese yeWorld Cup 2022. Makwikwi aya ari kuparurwa nesvondo apo kata iyo iri pamusha iri kusangana neEcuador. Chikwata chemuAfrica chiri kutanga kutamba kumakundano aya iSenegal iyo iri kusangana neNetherlands nemuvhuro. Zvimwe zvikwata zvemuAfrica zvemakundano aya iTunisia, Morocco, Ghana neCameroon. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.